Vachitapi vati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta reTRCC vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu vaLouis Uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi. Vashava vabvuma kuti zvindo zvaitika mudare.
Taenda mudare tichiti isusu mutongi tibatsireiwo. Taita nauye murume anonzi Chavangu angoere kana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda, asi hunhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirikola mamembers eTRCC kubva kuparliamendi, kubva kucouncil, zvinova zviri kunze kwomutemo. Saka tatidare tibatsireiwo, musunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers eTRCC. Saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu rikati aiwa ndinodawo mukana wokumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu. Saka mutongo unonzi waitwa reserved, tichazoudzwa kana waredi.
Mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi ndereTRCC riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato reTRCC mari riri kunzi navachavangu ndiko kwavakafanobata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi Movement for Democratic Change. Vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti reTRCC neremDC abatanidzwe, vachiti mapato maviri akato siyana uye akakwikwidza musarudzo dzenyamavhuvhu zvakasiyana. Vashava vaudza vatori venhau kuti kuTRCC vachavangu havazivikanwe, asi rimwe remagweta avachavangu vanxovani Stole vati hapana musiyano paMDC Alliance neTRCC.
Hapana musiyano between the two. This one moved from what it is. Yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Wachinja hembe. Auchinji kuti ndiwe zvauri. Kana muna kasarudzwa. Even iye chamisa ana kusarudzwa. Maybe mistake yakaitika ndiyokuti he's now bigger than the party, because munhu wese akutoti haachatauri slogan yepati, akutoti ngapinde mukomana.
Vastole vati vamirira pachataurwa mutongo navachitapi. Magweta anga akamirira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando pamwe nevatungamiriri vematare eSenate neNational Assembly audza dare kuti achangoteverera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare. Vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare reNational Assembly, Senate nemakanzuru muna gumiguru. Nhengo 42 dzematare National Assembly neSenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino, uye makanzura 66 munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino. Asi dare reHigh Court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.